Amri ya Zimbabwe.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, April the 20th, 2023. I'm your host, Marvelous Mplanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we are discussing women's participation in politics. Today, women from various political parties met in Machingo to discuss some of the challenges they face in electoral politics. But before we delve deep into today's discussion, let's take you to Sudan, where the country is being dragged to the brink of civil war by a power struggle between two men, a career soldier and a former warlord who rose to power under former autocratic leader Omar al-Bashir. David Boyle has more.
Once side by side, two men now stand opposed in a battle that is dragging Sudan to the brink of civil war. General Abdel Fattah al-Burhan is the de facto head of state, General Mohamed Hamdan Dagalo his deputy. The former is a career soldier and the army's chief. The latter, better known as Hemeti, a former warlord who leads the country's main paramilitary group.
I am a simple Bedouin man who grew up on the sidelines of Sudan. Didn't get anything from my country except violence.
Hemeti started out as a camel trader in the Darfur region before, according to a former assistant, taking up arms after his trade convoy was attacked. He was among fighters who later allied with the government to quash a rebellion that erupted in Darfur in 2003. The militia forces had a fearsome reputation. They became known as the Janjaweed, a term loosely derived from the Arabic for devils on horseback. Around 300,000 people were killed in the Darfur campaign, and 2 million displaced. The International Criminal Court has accused former President Omar al-Bashir of masterminding genocide, crimes against humanity, and war crimes, which he and his government denied, saying that they only targeted rebels. Amid the bloodshed, Hemeti caught Bashir's attention. His militia, which morphed into the Rapid Support Forces, became the government's enforcer. Bashir gave Hemeti's family and associates free rein to sell Sudan's gold, helping him amass a fortune. But Hemeti would later turn on his benefactor when Bashir was ousted in 2019. He secured the post of deputy head of state, technically reporting to Burhan, who cuts a very different figure. He's a career soldier with 41 years of service, mostly under Bashir. Like Hemeti, Burhan also rose under the autocratic leader before dumping him when Bashir's star was waning. Burhan says he was one of the military figures who told Bashir to step down. Since then, as the head of a military council, Burhan has made promises of elections and handing over power to a civilian government. His opponents say he's instead put the military firmly in charge. Protests have faced a fierce response from Burhan security forces.
Once we put on these khakis, we have no other path. We do not get startled or afraid. And even if every one of us is dead, we will not be frightened or back away.
As military chief, Burhan controls heavy weapons and the armed forces. But his soldiers are up against Hemeti's skilled irregular force that may number, analysts say, 100,000 or more paramilitary fighters. They have already proved a tricky opponent, When bases have come under attack, they have melted away into residential areas, where heavy armor and conventional military tactics lose their advantage. Both men now battle, predominantly in the capital, trying to deliver the killer blow in their power struggle. Instead, they may deliver a protracted conflict and more instability. After decades of autocracy, military rule and international isolation, Sudan is in danger of seeing its prospects for peace and economic revival go up in smoke.
And from Sudan, we now have breaking news. UN Secretary General Antonio Guterres has called for an immediate ceasefire in Sudan.
Good afternoon. We have just finished a meeting convened by the African Union on the dramatic situation in Sudan, bringing together the United Nations, the League of Arab States, IGAD and the European Union, as well as representatives from a number of countries that are deeply committed to solving the crisis. There was a strong consensus on condemning the ongoing fighting in Sudan and calling for a cessation of hostilities. As an immediate priority, I appeal for a ceasefire to take place for at least 3 days, marking the Eid al-Fitr celebrations, to allow civilians trapped in conflict zones to escape and to seek medical treatment, food, and other essential supplies. This must be the first step in providing respite from the fighting and paving the way for a permanent ceasefire. I have been personally engaged in doing everything possible to make it happen. The cessation of hostilities must be followed by serious dialogue, allowing for the successful transition, starting with the appointment of a civilian government. The fighting must stop immediately. I am deeply concerned about the terrible toll on civilians, the appalling humanitarian situation, and the horrifying prospects of further escalation. Hundreds of people have been killed and injured. Fighting in urban areas is particularly dangerous for civilians, including children, who have repeatedly been forced to shelter in schools and evacuate from hospitals under fire. This is completely outrageous. Humanitarian operations are virtually impossible. Warehouses, vehicles, and other humanitarian assets have been attacked, looted, and seized. Targeting humanitarian workers and assets must end, and I remind all parties of their obligations under international law, including ensuring safety and security of humanitarian aid workers.
That there was breaking news which just came in. That was UN Secretary General Antonio Guterres speaking in New York. We are back to the main topic. The Women and Law in Southern Africa organized a meeting to discuss the issues affecting women in electoral politics for them to contest all political positions from council elections up to presidential election. The challenges continue to be a stumbling block for Zimbabwean women since independence in 1980. Some of the female candidates who attended the Mashingo Conference cited lack of financial resources, violence, and sexual harassment. Wusa told the women attending the conference that it was committed to ensuring that women got the training and support they need to level the playing field with male candidates. Patricia Muganiri of Wusa had this to say.
And also elect women in my strategic positions, Vaskana. Kutengboto mulonzi, main wing, ponzi women's wing, ponzi youth wing, kumozara, women's wing, weba, kusinakana power, kunakana anything, chinoyonya soita kuti, mukwani so kuzungi, mine a decision, cannot a voice, kuti, maitiru arbitu wa shinaka mira sei. So ipapa, I think, ingatifuwa ungoro, ipapa, as we work in my political party, that, you know, that would I, atiru kudada now I. Why don't we also have women? Vanenge vari mapositions, wayo kuti, vanozungi vachitiwo, aiwa, isusu madzimai apiwo zvakati, but women are not there. Ndipo panotangira problem. Saka ipe kana information kana chi, we are at the mercy of men. They are dominated by men who run, who dictate everything.
That there was WUSA's Patricia Muganiri speaking yesterday in Masvingo. Vachitaurawo pamusangano uyu amai Febi Mauto vebato rezano PF vakati havana kufara nekubatwa kwakaitwa madzimai musarudzo dzemubato ravo dzekutsvaga vachamirira zano PF musarudzo dzichaitwa munyika.
Vakanga variga maumaseu edu hajiji. Varume vachatotsigira kuti zviwa ndiwo chaiwo chaiwo hatangomamona kana kudini. Vakapenga vakadhapazochewi kana masere wo asina kubuda. Asi kuti varume vavepo vanga vachikwikwidza. Vanga vakabatana vachiti masere acho haana kudini.
Haana kumboita.
Chero nacheya wacho futi vanga vanotsigira kuti macheya haana kuti masere haana kudini. Haana kumboita. Vanhu vakada iyo ine verification yakaitwa handiti vakava chokwadi mhomho yevanhu haina kuzvidini kuzviziva zvangu vezvavo vacho vavo vanoda kuvhotegwa nevamwe vakuru vacho vaiita maverification iwavo.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kunhengo yezano PF amai Febi Mauto vachitaura vari kumasvingo. Vachitaurawo vakamirira bato reCitizens Coalition for Change amai Tendekai Matara vakataurawo kuti madzimai kuti vaite mushandira pamwe uye varambe nyaya yewomen's quota inopiwa madzimai.
Kuti hapana law enforcement panyaya yegender equality. But nyaya yatongovapo semadzimai. Thank you so much for bringing such a kutiisa patebo imwe from different political parties. Zvinotibatsira. Nyaya yavapo semadzimai. Isusu ngatitongoita chigandanga. Women tinokomanda the majority ye population. Saka there is no way yatinobvitwa nevanhu vashoma kwatiri. Mutemo chavo chaivo vanoenda kuparliament. Kana vavako havachagoni kuti vandomirawo nemadzimai kuti aiwa. Ichi chinhu chinotonzi women's quota ichi hatichidi because ndochavanotinyaradza nacho kuti madzimai nyararai munodirei kuondesesi takakupai kota yemahara. Isu hatidi zvokupuhwa zvemahara, hatisi huku inokushirwa. Toda kupinda muresi navo varume vacho gidye gidye. Asi zvakuda kuti isusu tibatanise chii? Semadzimai. Kana zvichimbobvira tinombosendeka zvimapolitical chakuti zvedu zvezvi. Pamira mudzimai tikanyatsa kuona kuti aiwa apa dhonza rinogona kukweva chaiko chaiko. Kuziva paunogona kutibudisa apa. Nokuti ndiri mudzimai wekupatiyo 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 todini? Totsigira. Varume havana tsitsi nesu ndochokwadi. And they don't want to see us pamberi apa. Vanongoda iwo. Vachititungamirira ngatisimukei semadzimai. Ndopedzisira ndichitaura nyaya yekuti chigandanga kushaikwa kwemazita. Inini 2013 ndakavhota neregistration slip. Zita rangu rashaikwa muvoters roll. Imagine ndaenda ndikutoenda kunovhota. Fortunate enough ndakanga ndiri kujomik ndiri observer. Ndapinda tirikuti chiregai ndidi ndikaste vhoti yangu ndiende kubasa. Zita rashaikwa ndikanzi budai. Ndikati handibudi ndikutoda kuenda kubasa. This is my slip. Mburi sakati ambe ya budai ndikati officer ima hamishandi kuziki. I want to cast my vote and go. Vakango ndirega ndikavhota zvimwe zvacho hazvidi kupolitics hakuzikuru wadzana.
Avo vanga vari amai Tendekai Matara vachitaura vari kumasvingo. Let's now take a break. Please don't go away. Stay with us.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. So please go to VOA Shona, VOA Studio 7 and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss this issue, we are joined by our guest, Lynette Mudewe of LEAD and Amaitende Kai Matara of CCC. Studio 7 tried to include members of the ZANU-PF party. I also spoke to Ses Mubaya of ZANU-PF Canada, who said she was not available for today's program, but hopefully we will have her joining us in the next programs. Welcome to the program, ladies.
Hello.
I want to kufara chaizvo kuti takwanisa nekuti tanga tiri kutotya kuti mafoni enyu anga acharamba asi totanga namai Matara vanga vari kumusangano uyu watichangobva kuona mataura mazwi anobata vazhinji kuti nyaya idzi dzezvematongerwo enyika hakusi kuenda kuruwadzana dzinoda mukadzi akaita sei
kunoda mukadzi akashinga anekomitii asingabvumi kutarisirwa pasi ane courage aingeetaaii kana tiri kurowadzana ndokatinoita zvekutsavatsava kupolitics inogona kuretwa yese yese anot saying masimbirafu no tiri kuti ushingi hwemunhukadzi ngahubude nekuti kana uri munhukadzi wazvipira kuita activist unosangana nezvinhu zvakagosha
taona zvemuchiramba nyaya yewomen's quota mati ngaimbomiswa sei muri kuramba nyaya
iyi pandiri kuirambira inini hongu ine painotipa advantage but ndiri kuona sekuti its a way of silencing woman to demand the 50-50 yatiri kuchemera day in day out tobva tanzi aiwa patinotipata tiri kuda 50-50 nechasimine constituency tine constituents ine tine province ine about 26 constituents seexample yemasvingo tiri kuti isusu amanos those 26 constituents etishe utani 18 kumadzimai 18 kuvanhurume isu semadzimai tochitorawo mayuti edu echisikana tosheyawo ikoko varume vosheyawo nemayuti avo echirume but then hisikota vanobva vati no madzimai inimiregaitimire because mune pamunotopiwa mahara isisi zvatiri kuti zvemahara izvozvo hatisi kuziva tinoda zvekumira because takagara tatotiratidza kuti no we are strong enough to stand the ground.
Maybe if we can just go into English, Mai Matara, we saw you calling on other women. We saw there were members of different political parties, ZANU-PF, LEAD, and other organizations. So what was the response like? Is it possible for Zimbabwean women to stand together and back one candidate, irrespective of whatever party they're coming from?
Yeah, it's very possible. It's very possible that we think we are still facing these challenges, you know. As women, we are not, we don't have financial stamina, which I mean. So we will be conversing with men who have got bags, who have got money, who are well resourced. But with a woman who has got nothing, what we only have in you is the skills and love to show up to the community. But in terms of financial, that we compete with the woman,
We are
not in
reserve.
We are incapacitated.
Please stay on the line. Regate Mudewe, the battery lead. Muri kunzwika enderera imberi enyu.
Awa ndinotenda. Tinotanga kuneseka nemadzimai anoda kunge achipinda munyaya dzematongerwo enyika kuti vange vachifaridzwa sezvavataura kuti vangava mutendero yevataura ichinyaya yekuti maresources politics dzedu dzawanda kuti vanhu vanotenga mavhoti vachishandisa nzira dzakasiyana-siyana vanhu vatinoti tivhoterei vanenge vachireva mashoko ekuti ndandimbotange ndakunwa regandimbokupute regandimbokudya kuti ndikupe vhoti yangu zvinoisi semadzimai agara asinawo zvikwanisiro hatikwanisi kuve tiine mari dzekuti timbodyiwe
timbo nini timbo shuti akanyaya ekushaya marivesi ekupinda mure inyaya iyi pachokwadi
ataura yenyu
echipiri inyaya yekuti esaiesi yedu inini ndinoti yakakorapwa kuti vanhu vafunge kuti mudzimai haagoni kutungamirira saka istereotyping pachirungu asi tichitarisa kuti muchivanhu chedu nekuti ndinoona ndiita dambudziko rekuti zvakagepi nekuti muchivanhu chedu mudzimai anoremekedzwa imba mudzimai zvinonzi musha mukadzi pachivanhu pedu saka ndodzekandane dambudziko rekuti saka kana uri musha mukadzi saka kana uri wadhi wadhi inosanganisira misha dzakasiyana siyana dziri kutongwa nemadzimai saka wadhi iyoyo seisingakwanisi kutongwa nemudzimai so istereotyping yakapiwa yekuti aira mukadzi anofanira kudai haafaniri kuzosvika apapa anofanira kuramba ari apapa haafaniri kuzosvika apapa saka nyaya yeculture yakagonongodzwa inotibata zvakanyanya semadzimai sezvataurwa nasiki yangu zvekuti vari kutaura manzwi yekuti inofanira kuti ushinde inyaya yekuti zvinonga zvichizotaurwa ipapo uchiti aiwa vanhu vee ndipewo mukana wekuti ndikumiriirei itaure nyaya chaizvo chaizvo dziri kutinetsa nharaunda unotukwa unotukwa unonyombwa unotukirwa vana vako unotukirwa vabereki vako unotukirwa zvakawanda kusanganisa kuti vakaroorwa here haana kuroorwa here saka ihure here nyange vakaroorwa inzwi rekungonzi unonzi uri hure rinobuda inzwi nekuti zvakasanganiswa zvakanzi mukadzi wese anoda kuti ndinoda kupinda mupolitics ndinoda kuti ndipiwewo chigaro sekuti nditaurewo mafungiro angu semukadzi munhu iyeye mukadzi wese afunga kuita izvozvo anenge achinzi iye hure
aiwa mashoko makukutu mashoko makukutu iwayo muzvare mudehwe vesangano relead let me go back to Mai Matara. Mai Matara, you heard what Lynette Mudehwe is saying of lead, that you know there is a lot of name calling, there are a lot of, you know, denigration of women who decide to take up decision making positions, especially in politics. What's your take? You have been there, it seems, a little longer. What's your advice to the younger women that want to come up in politics?
Yeah, the problem is once you get into politics, people will just view you with a different eye. That's where we go back to this issue of name calling, labeling, mud cleaning, you know, all those sorts of dirty things will be associated with a woman who wants to be a leader in a society. I don't know why men view activists, which are ladies, they just view them like, you know, they are loose, you know, they are not dignified people, but it's the opposite.
Saka poitwa sei zvamira zvakadaro? Vechidiki vachawanikwa vachizopinda here mune zvematongerwo enyika, uyezve zvimwe zvamuri kusangana nazvo even imimi magara mune zvematongerwo enyika ndezvipi? Tinoona vezanupf vanga vari kuchema chema pavhidhiyo yatabva kuona vachiti pakawanikwa pachianaunswa maresults panga pachiitwa zvisina unyatsochena. Muri kuzvionawo here mune mamwe mapato aya anopikisa?
Yeah, tinozviona but sezvandambotaura kana kuti sezvamanga ndichitaura paworkshop yatanga tiri kuti zvinoda courage. You should have courage and you know this pull your down syndrome inotoapplya even patiri tisana mai. Kunouya mai vana mai who do not believe that a sister like me can be a leader in a society. So those ladies confide in many to fight. Those ladies have the potential to lead. I was saying to the lady who was presiding over the workshop, who was the facilitator, I really think the
for bringing such a noble workshop to the ladies. But that it could be not financially, but with the ideas.
Mm-hmm.
How we should go about religion in the community, in our public relations with the community.
Hello, caller, have you South Africa, Makadi? Hey, taurai tins, we murukuns, guamads, my varkutauraivo, pamsurope, javarkusangana nazo, canavarku dagupinda munyadze, matonger, we nika taurai tins.
Chantu kudakutaura kuti pana mai velead vambotaura zvavataura ichokwadi kuti kana vana mai tichida kupinda musangano handiti tinopuwa mazita asiriwo unotumidzwa kunzi ukangotanga kupinda musangano wakutotonzi ipambi ende kazhinji vanhu vanoendesa ikoko vanozonzi havana varume saka mazita avo anopiwa vanhu asiri right tofanirwa kutoti vakadzi tibatane tiite chinhuwani timbopindavo muzvinzvimbo vezvezvizvi zvinonzi ndezvevarume
zvinokwanisika here
isusu vakadzi hatii
pane zvamuri kuona ikoko kusouth africa zvingakwanisika here
handifungi kukwanisika zvinonoda chivindi nototi vakadzi vazhinji tine kakusha kupinda mune zvematongerwo enyika ndosaka ndikiri uchiona vakadzi vari vashoma unopinda mumaparliamendi vakadzi tinosa
saka ini mazwi enyeshingiso kune ava varimo vamuri kuona vatiri kutaura navo ndeyekuti chii
ini ndokuda kutongotoshingisa varimo mukati ava kuti ngavarambe vakashinga vasateerera mashoko evanhu ndiko kutoti vatisimbisevo isusu tigozopindawo ngavarambe vakashinga because vanhu vachataura mashoko
asi imwe nyaya inotaurwawo nemadzimai vari mune zvematongerwo enyika vanoti madzimai semimi hamuzovhoterawo vamwe madzimai kana maenda manje kusarudzo zvinofamba sei papapo
ndipo pandirikutaura kutoti ndo pandotaura kutoti vakadzi isusu pandanida kutaura kutoti vakadzi tagara tine purobhlemu yegodo yekuitirana godo pachezvedu isusu satisingasimudzirani munhu anopreferea kunoisa vhoti kumurume asingaisi kumukadzi nenhau yegodo tikangobvisa chinhu ichocho chevakadzi tinobudirira
aiwa thank you so much sis Edna vari kusouth africa mheno kana mune mazwi amungada kutaurira varipo tisatati muende zvenyu
handitisina mazwi akawanda tete
aiwa pakanaka thank you so much Miss Mudewe Lynette, you heard there from our caller. She said she totally agrees with what you said about the name calling that happens when women get into politics. So what's the way forward?
Okay, my name is Edna. I'm going to be a power of the moon. I'm going to be a chamber. These are words of wisdom. I know the path to keep them tomorrow. Munhu anonzi madziye machembere madzimai machembere ndinoda kudzoka pakutaura nyaya yekuti nyaya sezvataurwa namuchembere eguma inodzoka kumadzimai saka tingaita nguva tichiramba tichitaura nezvenhau iyi muchembere mavhe ndekunga taane makore tikurukura nezvenyaya iyi kubva 1980 kusvika 2023 madzimai tichingochema nenyaya imwe chete asi nyaya iyi ichingodzoserwa kuti ndisu madzimai vari kutadza kukurudzira
nekuva yedu manji
mumwe mudzimai kuti akuwe handiti saka inyaya yedu madzimai focus yedu ngaiwande ku empowerment ne mental emancipation ngemadzimai kuti people do it.
I want thank you so much. Thank you so much. You know, to our valued callers and also to our guests. We were lucky today. We actually got through to Zimbabwe. We had the Lynette Mudewe of LEAD and also Amai Matara of CCC. A marvelous Mhlanganya Huye in Washington saying, let's meet again tomorrow here on Live Talk. You have a very good night, Zimbabwe.